Vashitaura nevatorere na umwedzi wapera, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati zvirango izvi zvapa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inodarika mabhiriyoni makumi mana nemaviri.
The minister stated that Zimbabwe had lost at least $42 billion on account of the sanctions.
Zvirango zvinonzi zvakanangana nevashoma munyika, asi chokwadi ndechekuti zvakanganisa zvakanyanya vanhuwo zvavo, kunyanya madzimai nevana vadiki.
Asi vachitaurawo nestudio 7 mumiriri weamerica muzimbabwe vabrian nichols vakaramba mashoko ekuti zvirango zvakanganisa zimbabwe. Mashoko aya atsinirwawo nevaive mumiriri weamerica muzimbabwe vaharry thomas vanoti zimbabwe haisi kukwereteswa mari nekuti iri kukundikana kubhadhara zvikwereti. Vathomas vanoti zimbabwe yainge yatomira kupiwa zvikwereti neimf muna 1999 nekusabhadhara zvikwereti, uye zvirango zvakatozouya muna 2001 kune vamwe vakuru muhurumende. Vathomas vati zimbabwe inofanira kuzvipira kuti igadzirise upfumi hwayo.
It's going to be a long road, and I think we need to make that clear. You don't get out of the debt overnight, but it's simple.
Izvi zvinotora nguva, asi zvinofanirwa kubhadharwa.
Zidera inopa America simba rekumisa kuti Zimbabwe ipiwe mari neIMF, World Bank, African Development Bank, asi vaThomas vanoti America haina kana kumbobvira yashandisa simba iri nekuti Zimbabwe haibhadhare zvikwereti zvayo, nekudaro inobatwa seyakageza negoka munyama. Asi vamwe vakuru muhurumende vanoti kubhadhariswa mari inosvika mamiriyoni 10 masere kwakaitwa bhanga reStandard Chartered nekutyora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende muZimbabwe neAmerica neBritain mucherechedzo wokuti vakatemera zvirango vari kuvhiringidza upfumi hwenyika. Izvi zvakaitika kubva muna 2009 kusvika 2013. Mumiriri weEU muZimbabwe vaTimo O'Connor vanotiwo EU ine vanhu vatanhatu chete vari pazvirango nemakambani mashoma, uye kuondomoka kweZimbabwe hakunei nezvirango zveEuropean Union. Vanotiwo EU iri kutenga zvirimwa zvakawanda kubva kuZimbabwe. Nengo yeZANU PF vari muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda vanoti zvirango mutoro mukuru kunyika. Asi mumwe wavatevedzeri wemutungamiri webato reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoti ZANU PF iri kuda kuhwanda nemunwe.
Ini ndakaita finance minister, zvamunoti zvirango zvacho zviripo, economic stabilizer, vanhu vakaenda kumabasa, vanhu vakadya vachiguta. So ngatiregerewe kunyureva nhema neagenda yedeflection, neagenda yedeception, neagenda yekunyepera vanhu. Hazvisenze zvemasanctions inhema dzakaimbwa naXQ.
Mumwe wevakatemerwa zvirango izvi vaBright Matonga, avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, vanoti zvirango izvi zvakavabaya panyama nhete. VaMatonga vanoti vari kutadza kuita zvinhu zvakawanda kuburikidza nekutemerwa kwavakaitwa zvirango uku muna 2005 nesangano reEuropean Union. Sezvinotaurwa nevakawanda vari mubato reZANU PF, vaMatonga vanoti zvirango izvi zvakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi, zvikuru sei munyaya dzekuti nyika iwane mari yekunze inodiwa kushandiswa mumapandiko akawanda ezveupfumi. VaMatonga vanoti kuwira pasi kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika pamwe nekushayikwa kwemari yekunze munyika, mucherechedzo wekuti zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF zvakonzera kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kunyange hazvo nyika dzekumavirira dzichiti zvirango izvi zvine vanhu vazvakanangana navo, vaMatonga vanoti zvirango izvi zvakanangana nezvizvarwa zvese zveZimbabwe.
Vanhu ruzhinji rwevanhu ndo runosafiswa, ine rizini yaiota kuti vanhu vasafiswe ndorokuti nyika ikashayiwa forex paya payakuonza haipolitics. Bvisai utongi huripo, tokupai isusu utongi hwatinoda, vonge vachitora zvinhu zvavanoda. Tikada kutarisa chaizvo muno munonzi Zimbabwe yakashata, America yakavaka one of the biggest, it was the biggest embassy in Africa. Yavakavaka muno muZimbabwe nyika yakaipa. Saka apa vari kutsvaga, vanenge vachitsvagawo utungamiri hwavo vavanokontrola kuitira kuti mainterest ekuamerica anga achisevwa.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vanoti Zimbabwe iri kutadza kusimudzira upfumi nekuda kwekutadza kwayo kubhadhara zvikwereti zvayo kunze kwenyika, kwete kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Nyika yeZimbabwe inoafetwa katatu. Vakatogadzirwa Zimbabwe risova chinzi Zidera kuti pasitawane kana kuti unokwereta mari kune dzimwe nyika dzemaUS dollars. munonzi Agoa. Weagoa uyo auya ndiwe nyika yeAmerica nezveagriculture. Kuti nyika yeAmerica inokwanisa kutengesawo zvirimwa zvayo kune nyika dzemuAfrica, isu tichitengesawo ikoko. Zimbabwe irimo yakasaina mutemo waAgoa asi haibvumirwe kunge ichipinda ipapo. Kwozononzi OFAC ndiwe Office of Foreign Assets yekuAmerica, yekuti hakuna kambani yekuAmerica kana mabhengi anokwanisa kupa munhu chikweriti kana kudyidzana nenyika ndipa mutemo usingabvumirwe zvedzidhera.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda, vanoti hutongi hwehudzvanyiriri nekusafambisa sarudzo zvakanaka kwehurumende yava Emmerson Mnangagwa ndiko kuri kukonzera kuti zvirango izvi zvirambe zviripo.
Nyaya iripo yekutanga ndeyekuti masanctions aripo andinonyatsoziva ini masanctions ari kuiswa kuvana vemuZimbabwe nehurumende yeZANPF, yekuti sezvo vana muZimbabwe havagoni kuungana, havagoni kusangana, havagoni kutaurira zvavanofunga, vanongorohwa vachingoita zvinhu zvisina musoro. Izvo ndo zvinoita kuti pave nemasanctions.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vashanda nesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vanotiwo nyaya yezvirango iyi iri kukonzera kuti ZANUPF iwane zvekutaura isingagadzirise nyaya chaidzo dziri kuita kuti zvinhu zvifambire zvakanaka munyaya dzeupfumi pamwe neutongi hwejekerere. VaMaduku vati nyaya yeuori ndiro gonzo rapinda mudura.
Masanctions zvinoita zvati akabviswa anotibatsira kuti tinyatsorova nyaya chaiyo chaiyo yemuZimbabwe muno, of which nyaya chaiyo chaiyo inyaya yecorruption, nyaya chaiyo chaiyo inyaya yeutungamiriri hweudzvanyiriri.
Kuchema chema kuri kuita ZANUPF nenyaya dzezvirango kwakakonzera kuti vaMnangagwa vasvitse nyaya iyi kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica muSADC, idzo dzakatotora danho rekutsigira Zimbabwe mukukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Kutaura kudai, pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi wechishanu kwakanangana nekukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.